A very good evening, Zimbabwe. Welcome to the Women's Round Table, where we discuss about issues facing women this Thursday, September the 16th. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye, broadcasting from my home in Washington, D.C., due to the COVID-19 pandemic.
And I'm Sithandekile Mhlanga here in Washington, and today we'll be looking at issues affecting women, including the COVID-19, with the Minister of Health saying so far since the outbreak of the COVID-19 last year, there has been more than 126,000 confirmed cases and more than 4,000 deaths, with a total of more than 2 million vaccinated against the COVID-19.
Yes, Standakile, and the Minister of Health says it needs to vaccinate more than 10 million people for the country to reach herd immunity. So these are the issues that we'll be discussing on today's program. We'll also be looking at events that will be happening here in the diaspora in Washington, D.C., where some women have banded together and have put together an event which will bring together Zimbabweans, including women, this weekend on Saturday.
Yes, Marv, and from the Minister of Health, we see that the Deputy Minister of Health, Dr. John Mangwiro, continued with his visit to health facilities, which took him to Mutambara Mission Hospital. And according to the Minister of Health's Twitter, Henry here, he was impressed by management of the hospital's pharmacy, where the few drugs, only a few drugs had expired. Mm-hmm. And this, as the government says, it is trying very hard to bring adequate doses of the vaccine to ensure that many people access them.
Yes, Esther, and we've also been seeing that Afghanistan has been on the news of late, especially looking at the situation of women and how they are being treated by the new government within Afghanistan, the Taliban. So we're going to be taking a look at what the situation is regarding women in girls and education.
The Taliban said Sunday that women can continue their higher education in gender-segregated classrooms and so long as they wear a hijab.
The first solution is that there must be places where boys can be separated from girls. Or the second solution, there should be specified times for boys and specified times for girls. The third solution is there must be a partition in class.
Haqqani says the Taliban dubbed Islamic Emirate will not oppose education that follows Islamic law. Advocates for women have voiced skepticism.
But every day we're receiving reports of rollbacks on women's rights. Women are prohibited from leaving the house without a mahram. In some provinces, they're stopped from going to work. Women protection centers that provide essential services for women who flee violence have been attacked.
Davidian added that safe houses are at full capacity. Last week in Afghanistan, women joined anti-Taliban protests in Kabul. The Interior Ministry of the Taliban government recently issued an order to end all protests in the country unless demonstrators first receive permission, including for slogans and banners. Arash Arbasadi, VOA News.
That there was a report on what's happening to women and girls, especially those that want to go back to school in Afghanistan. But back to Zimbabwe. Zimbabwe has also opened up its schools, and we'll be looking at some of the issues that are facing female students in different schools during this COVID-19.
Okwenzakala kwele Afghanistan sakhumbula phela ukuthi uhulumende walelo lizwe uhluthunelwe umbuso namaTaliban kunyanga ezidluleyo nabana phela abefuna ukuthi kulandelwe isiko lakudala abesifazana bengaphongube nje behamba bengagqokanga ukuvala umzimba wonke lokunye okunjalo kodwa bathi hayi bazaqhubeka befunda ngoba besesatshela ukuthi abasoze bebavumele ukuthi befunde labo mataliban manje kuthiwa hayi bazafunda kodwa buhlukanisiwe ukuthi abesifazana bahlezi la abesilisa behlezi la bengahlali ndawonye labesilisa njalo kuleminye njalo emigoqo okufanele ikhangelwe namhlanje ke kulabo abasanda ukusixhuma ke uhlelo lwethu oluphathelane labesifazana khonapha olwe-live talk sixoxa eziningi ezithinta abesifazana ngalesi sikhathi ikakhulu sibona ukuthi ngomkhuhlane we-COVID-19 okhona wona esingathi u-affecta ngesingisi phose zonke inhlelo eziqhutshwayo nabesifazana kumbe abesilisa. Ngakho-ke siyananzela ukuthi abesifazana yibo-ke abasendaweni eziningi kathe sihwele eZimbabwe abazama ukuziphilisa ngokuthenga nokuthengisa impahla, abazama ukudinga lokhu lalokhuyana ukuze befideke imuli zabo. Kodwa ngenxa yalokhu kokwenzeka ngomkhuhlane we-COVID-19 uzafica ukuthi abanye bayehluleka-ke ukukwenza lokho ngoba impilo ayisafani. Lokhu kwenzakala kuhulumende esithi yena baningi-ke asebehlatshiwe-ke ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19 yona-ke kuthiwa yi-vaccine sebesedlula-ke izigidi ezimbili o-2 million siyaphezulu khonale njalo. Kukanti kodwa amanani abantu abahlaselwa yileli gciwane lababulawa yilokhe lisehla. Yikho kuthike ngohulumende-ke ngesikhathi ezama ukuthi alethe eminye njalo imithi evela phandle kwelizwe. Sibone ilizolo besamukela eminye ukwenzela ukuthi abantu-ke bemukeleke lomjovo kunqabela i-COVID-19. Yikho-ke esiyabe sikucubungula namhlanje le nhlelo eziphathelane labesifazane. Silo nkosazana Victress Mathuthu lapha esizabalayo kuhlelo esichasisela ngakwenzakala khonale South Africa. Siyabona ukuthi labo imigoqo ye-COVID-19 layo iyehlisiwe. Yikho-ke lokho esiyabe sikukhangela namuhla-ke marvelous. Sisalindeleke abanye abahlonitshwa bethu.
Aiwati nokuchingamidzai pano pachirongwa chedu che-Women's Round Table. Nasi tichange tiri kutarisa isu zvakasiyana-siyana tichitarisa kuti chii chiri kuitika panyaya yedenda rechirwere checovid-19. Tichitarisa zvakare nyaya yezviri kuitika munyaya dzemadzimai. Tinotarisa kuti pari zvino bazi rezveutano rinozivisa iro kuti pane vanhu munyika vanodautsira ivo 126,000 nekudautsira vakatwa nedenda iri recovid-19 kubva muna March gore rapfuura, uyezve vamwe vanodautsira 100,000 vawanikwa vachibatwa nedenda iri vakarikunda. Vamwe vakawanikwa vachirasikirwa noupenyu vanodautsira kuma4,500 zvichikwira. Tichitarisa kuti pari zvino pane vanhu vanodautsira 2.8 million vawanikwa iri vachibayiwa nhomba yecovid-19 pari zvino. Saka ndozvimwe zvatichange tiri kukurukura pamusoro pezvazvo. Tichitarisawo zvakare zviri kuitika munzvimbo dzakasiyana-siyana nyanya panyaya yedenda irori recovid-19.
Regai timbonzwa kubva kuna amai Cassandra Sibanda Guni vari kuronga ivo mutambo uchange uri muno muWashington nemuMaryland nemusi wemugovera wekubatanidza zvizvarwa zveZimbabwe zviri muno muWashington.
Ini ndinoitwa Mai Goni, Cassandra Sibanda Goni. Musi wemugovera tichange tichingamidza ambasada wedu mutsva vachifamba vachangouya muno mudunhu reWashington DC.
Chirongwa ichi chiri kupindwa nani nani? Ndiani vari kukokwa kuchirongwa ichi?
Tinokoka maZimbabweans ese vari mudunhu reDMV. Isu sevedunhu reDMV takaona zvakakodzera kuti ambasada wedu mutsva timuchingamidze asangane nevana veZimbabwe vanogara muDC, Washington, Virginia neMaryland.
Veruzhinji vari munzvimbo idzi vari kutambira sei chirongwa chenichi?
Veruzhinji vari kuzvifarira chaizvo nekuti tinofarira kuvaka hukama hwedu pakati pedu pecommunity nepakati pevanoshanda kuembassy. Saka vari kuzvigashira zvakanaka chaizvo.
Saka vari kuuya vangatarisira chii? Chii chinenge chiriko pachiitiko ichi?
Vari kuuya tiri kungotarisana kuti uyu mukana wekuti mhuri yeZimbabwe vaziye vashandi vekuembassy, uyezve tichange tine bhendi remarimba vanenge vachitiridzira marimba. Tichange tichiridzawo nziyo dzakangosiyana-siyana dzekuZimbabwe tichidya tiri pamwe chete. Chikafu embassy yedu pamwe chete nenyaradzo vakatipa donation yekuti titenge chikafu. Saka aiwa chikafu chinenge chakawanda, zvese nekudya nekunwa zvinenge zviriko.
Tiri panyaya iyoyi yechikafu, zvii zvamuri kutarisira kuti zvichabikwa zvinofarirwawo nezvizvarwa zveZimbabwe?
Pazvizvarwa zveZimbabwe pakangoita nyama yemombe, pakaita huku, aiwa, zvatofamba nemuriwo nesadza tinenge tatofara. Saka ndozvichange zviriko.
Vanenge vari kuda kuuya kuchiitiko ichi vanowakuwana ikupi chinenge chiriko kupi?
Chiitiko ichi chiri kunonzi kuValley Mill Park. Iri muna Randolph Road kuColesville, saka 1620 East Randolph Road, Colesville, kuMaryland. Tichange tichitangana nenguva dza 1 masikati tozopedza panodoka zuva.
Tichitarisa kuti panguva ino inguva yeCovid-19 muchaita sei kuti vanhu vawanike vakachengetedzeka utano hwavo.
Saka tinokurudzira vanhu vese kuti zvedu zvetsika yedu yekuZimbabwe zvekukwazisana zviya nemaoko. Tirege kukwasana nemaoko uyezve zvekuti timbundirane, tirege zvekumbundirana uyezve kupfeka mamask nekuita social distance. Saka tiri mupark muground rakakura chaizvo zvekuti vanhu vanogara vakapatsanuka zvakanaka.
Aiwa, tinokutendai chaizvo mai Juni kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu. We were hearing there from Cassandra Sibanda Guni, who at the moment is organizing an event that's going to be held on Saturday, where she was explaining there that they are going to be welcoming the new ambassador to Washington, D.C., Mr. Chifamba, by having a community get together here in Maryland.
We spoke to Deborah Mukasa of the Bulawayo Vendors and Traders Association. She was explaining the inattentions that she says taxes are what we in every spot and ako. As Alan Simmige Ituwage, a kulumi taxes and a local kutuwa mama runners, Abis Fazana, Abatuna, the Pogagili, Utiwe Sevens, the Sugans, and Utiwe Teng, Jalo Betengs, Imbashasa, Utiwe Teng, say Imbashasa, Lokuge, West Kulevus, as taxes like Yena, Uti, Ukamba, Jani, Gilapa. Unkosazana ke Mukasa sizukuthi katibona baqhuba njani umsebenzi kwenye ke ingxoxo esiqhubelayo sazama ukuyidinga lapho kwenzela ukuthi sibone ukuthi sixoxela ingathi naso ke ingxoxo la.
So, what is the difference?
Traders Association, Mav, she was explaining difficulties faced by female vendors now because they have to, especially those who do cross-border, they have to ask someone to go and buy for them. And in the meantime, in between, they lose profit because they also, the runners, or they call them runners, they also want a part of their money. And some were complaining about sexual harassment when they are looking for vending bays within the local authority. So the organization is saying, this follows a meeting they had last week. The organization is saying it is going to investigate those cases. But otherwise, Mokasa says the business is ongoing, although the profits are not the same as before, you know, the COVID-19 outbreak. They just get minimal to go by and feed their children.
Imauko, Vactor, Ivo Puti, Ramadan Sangana, and the Dumps for the petition, Shavo Shavani, the Vatenda, as in the Zimbu, as you saw one of profits, which Maria said to Tova, Anima ran, Nivamo running the Varkova, Patsia Pakat, the store of Shakarabut Ramamats, my Varkas and the Dumpsi, the Kubinua, Akuvani the Varpisa Pasarabu.
Regating bones, Wakuvakuna, my ever nice Munando, Vanova Ivo, Vanushanda, Nemaz, my Pasipe Sangano. The Women's Coalition of Zimbabwe, uye sheva vachishanda nesangano re Female Students Network Trust, pamusoro pemamiriro akaita zvinhu, nyanya pamusoro penyaya iyo yedenda rechirwere cheCOVID-19 kumadzimai uyezve kuvanasikana vari muzvikoro.
Ndinotenda chekutanga regai nditaure nebato repamusoro iri sangano rinoshanda naro rinomirira madzimai ose muno muZimbabwe rinonzi Women's Coalition of Zimbabwe. Mubatanizwo masangano emadzimai anobata zvakasiyana siyana munzvimbo dzakasiyana siyana muno muZimbabwe tinouya pamwe chete tichimirira kodzero dzevanasikana nemadzimai uyezve kuchengetedzwa kwemadzimai nekushingairira kuti tiwane mukana yakaenzana pakati pevarume nemadzimai tichitarisa nyaya idzo dzeleadership nyaya dzedecision making inenge tichishingaira kuti madzimai aendawo pachigaro chepamusoro pano
ungatiudzo nezvebasa ramunoita here apo munoshanda nevanasikana vari muzvikoro, zvii zvamunenge muri kuvabatsira nazvo mubasa iroro ramunoita?
Rimwe sangano randinoshanda naro zvizhinji zvakanyanya kunova iko ndokwandinoshandira, ndiko kunonzi Female Student Network. Sangano iri rinomirira kodzero dzevasikana vechidiki vari kumakoreji nekumayunivhesiti. Ndinge tichitarisa kodzero dzavo takanangana nezvekudzidza kuti pavari kudzidza apa zvikwanisiro zvekuti vadzidze zvakakwana kuti vapase zviri kushandika nazvo here. Hapana zvinhinga idzo zvavari kusangana nazvo dzidza imomo here kana zvichiwanika tovabatsira seiko kuti vawane zvinovabatsira zvakanangana nezvekutelega representation kana vachinge vashunyugudzwa vamunyikidzwa ziya vamhirizhongwa tinovabatanidza iye vane magweta vachikwanisa kuchiwana nyaya yavo uyezve vanenge vachida rubatsiro rwekurapwa inenge tichivaendesa kune zveutano saka mabasa aya ndinoratidza kuti anodzidzana iro risaka refemal students network ndo rinoita kuti ndizowasa chigaro wemens quality nokuzimbabwe
mungati inhuna dzipi dziri kunyanyotarisana nevanasikana vari muzvikoro nyanya panguva ino yecovid-19
nhuna dzakatiwandei ende zvizhinji takatarisa nedenda irori rakauya tisingazvifungirire covid-19 tinoona sekuti nyika yezimbabwe mavhiki vapfuura wa vakaisa mutongo wekuti tinenge tasunungurwa taakukwanisa hedu kuti tichienda kumabasa edu zvakaringana asi tiri kungoti vanoshanda kana kuti kune dzinoshandwa nzvimbo dziya vashandi vaite zvishoma iva kutanga nenyaya inosuisa zvizhinji nekuti mutemo wezimbabwe kana mwana achinge achidzidza achida kuita dzidzira keria kana apedza second day ari kufanira kuzoenda kuattachment saka takatarisa izvo zvokuti hanzi 50% yevashandi yetabva yedu mu30% muya tiri kuona sekuti chidimu chechikamu chevashandi vanofanira kunge vari pano saka isisi mastudents edu aya nekatida kunosaga nzvimbo iyi dambudziko iri ratekeshera chazvizhinji nenyaya yekuti makambani haasi kukwanisa kutora vana ava kuti vadzidzire basa nenyaya ikoko yekuti kwane vashandi vachoma vanofanira kunge vachii uyezve nenyaya yedenda irori varidzi vemakambani vanotosvikirawo kunoti rimwe nguva rinoparara tikatora vanavo saka zvakanganisa zvidzidzo zvavo nenyaya yekuti vamwe vacho vakutosungirwa kunzi vadhisei kana ndichiri kudhisei inyaya yekuti vakutora zvidzidzo zvako kuzviendesa kumberi kune remangwana asi unenge uchibhadhara dhisei vabereki vari kuchema kuti ii nyaya iyi inosuisa nenyaya yekuti dai hurumende yedu yaongororwa kuti aiwa dambudziko rakazara munyika asi zvimwewo hatichirerutsai kudzidza kwevana
mungati zvii zviri kutarisana nevanasikana apo vanenge vari kuda kuenda kunotsvaga mabasa aye emaattachments takatarisa avo vari kuzvikoro zvepamusoro pari zvino panguva ino yecovid-19
saka takatarisa vana vasikana ipapa patikutaura nezvenyaya iyo yeattachment tine nyaya dzatakatarisana nadzo dzinosuisa mazelasi vari kumhirizhongwa vanenge vaita rombo rakanaka vayo kuwana attachment havasi kuiwana pamahara vari kuti aiwa tanga vandida varotungurudzwa nekuti vanhu ava vanhu vakuru vane mari dzavo saka nekunetsa kwairi kuita yabva yaita kuti paite mukaha yekuti vana vakungoti ini handingakwanisi kudzokora chikoro rega inongopinda nyange zvakaoma kudaro saka mhirizhonga iripo vana vari kurepa vana vari kuitwa sexual harassment tanga vandida pabasa yakaimbwa nafoma tavireya inyaya inosuisa ndoda kutarisa hanze zvimwe zvekuti iko zvino vakaita nyaya yekuti vana ngavachingoya vachinyora nebvunzo dzavo ini ndiri kutarisa kudzidza kwekumayunivhesiti kuya kunoita zvichei ende kana uchiita digiri rako inofanira kunge une zvidimbu nezvidimbu nemakosi aunofanira kunge uchiita vana havana kadimbudzirwa panzira makosi aya havana kukwanisa kunge vachimapedza asi vakunonyora bvunzo mubvunzo watinosara tiinawo sefemal student network ndekuti bvunzo iri vari kunonyora vachibvunzwa zvakabvisa pata saka ndiri kuona sekuti zvateresa udzidzi kana kuti inonzi quality education here yataiziva kuti zimbabwe yange yakaine chikamu chepamusoro chaizvo panyaya dzekudzidza saka ndaona sekuti vana vakungoita kudzakutaii kungonzi aiva apedza dhigiri rake saka ndiri kuona sekuti izvozvo chakanganisa chimiro chenyika yedu nenyaya yekuti vana vari kuendaiwo vachimhanyiswa sekudaro havana chavachanokohwa kana ini ndakatarisa nemuono mukuru chaizvo uri kumberi kuti ndinoda national development ndodawo kuti nyika yangu ibudirire nevana vana vakadzi asi vana vacho havazi vava vari kumhirishongwa ndo vana vari kushayiswa mukana ndinoona kuti denda rakauya haro zvakadaro asi pane dai zvimwe zvaaitowaka sekurerusa tichiziva kuti denda rakauya asi rabata munhu wese rabata nyika yeo
tombotarisa nyaya yekuti vana vari kunzi vadzidze vari padande mutande kana kuti online muri kuona zvichifamba zvakanaka here munyika pari zvino
tikatarisa nyaya dzekudzidza online mavelas vana vamwe vati kudzidza online kudzaivadzidzai muri pamalaptop nechi vamwe vana vari kubva mumhuri dziya dzepasi dzatiri kuti hadzina kana inonzi formal source of income vachitengesa vana amai vanotengesa vanodii asi ndiona sekuti dambudziko recovid parakauya chero vari kutenga vati hakuchina nenyaya yekuti hapana ari kuwana mari yacho saka vane kubva mumhuri dzakadaro dziri panguva iyo yakaoma unaona kuti iva atoti magadget aishandisa nemafoni ari kudiwa aya ende ndoda kuti ndibvana dzikanya ine kuti yabva yatosvika kana kusekondari vana vechikoro vari kudzidzai nemafoni foni smartphone ifoni inodhura mbereki chai ari kumusha u dzakaoma ende chimwe chinhu changa ndichikurwadza mwoyo wangu ndanga ndichitarisa panguva ine COVID-19 ndikaonazve kuti kokumaruwa kunokuvanga vachiita online kujobu asi kumaruwa ufunge yemavhelazi vana vanga vakangogara ndoda kutarisa izvi kuti ndine mwana akandivhakatira mwana wehama yangu akauya kuno kudhorobha inii ndine vana vangu vana vangu vari kuita online asi mwana ayo anodzidza kumaruwa anga akangotarisa ndakarwadziwa ndakabva ndanyatsoona kuti pane zviri kuitika handiona sekuti pane inonzi feni ani maona kuti kune vari marginalized vaivai hurumende iri kuisawo here zvitora yekoko igozoona kuti online yatataurai iri kukwanisirwa nevana vake kana vasina zvikwanisiro avo tozvikwanisa sei tinotenda nemaradio lessons avakaisa panzi asi ndoda chitarisa kuti radio ndakatarisa kana kunana bringo kunzvimbo dzakanodaro kuya kuri pasi kumaruwa kwakasarira kuya vanokwanisa here vabereki kuwana iyo radio zvayo nekuti mwana apinde paradio lessons achiteerera saka munoona kuti network ndo chimwe changa chinesa nenyaya yekuti munhu wese aonline saka vana ava vanenge vachitarisirwa kunzi vaite research kana iri exam uri kunyora online network yaita congestion unoona kuti hauna kupedza kunyora ende vatoaffectika nenyaya yekuti inonzi anxiety yekuti kana ndisina kupedza ndichamira sei zvinoreva kuti ndafoira kagunhu yangu saka ndakaona sekuti vana vazhinji vari kunetsika nazvo uyezve mutengo
weumwe
vanga
vachi I know you're really excited to tell us all that's happening over there, but I have my co-host here, so I'm going to bring her up because she also has a guest that has been waiting, and then I'll come back to you to explain in English. I'm not sure if Miss Matutu is still here because I saw her earlier on, but I don't see her now. Star?
Yes, marvelous. I'm actually calling in now. She's coming in through the phone. But I love her. She's a little bit. I don't think it would say, well, love her. She's like, ever nice. And like, yeah, lapha sizama ukukhweza ivolume ukwenzela ukuthi abalaleli bekuzwe njengoba kukhanya kusehlula ukuthi ungene ngevidiyo umfanekiso kavidiyo ngithemba uzezwakala kuhle lapha sesikhuluma-ke emsakazweni yebo-ke ungasitshela ukuthi kuhamba njani khonapho siyezwa ukuthi kwele-South Africa imigoqo yokwenqabela i-COVID-19 isiyekethisiwe kwenza imisebenzi ibe ngcono yini kwabesifazana labanye sesikhangela khona ngakho lina njengenhlanganiso yezimo imbokodo inhlelo eliziqhubayo-ke ziqhubeka kuhle yini ngalesi sikhathi se-COVID-19 kumbe kuba le ngxaki sokuzaba ngcono yini kathesi
Thank you.
Before we go to our next to our guest Eva Nice Monanjo, can you maybe explain briefly in English what exactly happened to those sanitary pads which you tried to export or import to Zimbabwe from South Africa? Thank you very much. There was Beatrice Matutuma on the problems they had distributing sanitary pads because they were not there physically. Over to you.
Thank you so much, Star. For Chukwu's wash, it's our issue in my Beatrice Matutu, but so after the restore, I will double sequel. Ravaka Sangana Naro, Apo, Kavakai, the Tiva, but Sile, Ivanaskana, Nishi, Panisiro, Shukushandisa. Panguva, Yates, Maya, as well as you were Vakatos, one of the as long as the founders of Panakan, Slangava Sikoi Poko. Related to Kirisha Kare Kunam, Amai Eva Nice Monanjo, teams with what would you say in English are some of the challenges facing, especially female students?
Okay, female students in Zimbabwe, they are facing various challenges. With regards to COVID-19 pandemic. I think when the lockdown, the level 2, level 3 lockdown were introduced, I think it also affected their learning styles and also the facilities that they require during their learning. I think something that also hindered their progress in academic achievement. I want to talk about attachment.
Yes.
Attachment is a requirement that is affected by the Ministry of Higher and Tertiary Education to ensure that everyone, every student, before she completes or he completes the degree, she or he is supposed to go for attachment for a year. This is a learning industrial practice where they learn the skills regarding the specific degree that they are doing. So with the COVID-19, I think the regulation was very clear to say every company should downsize its employees to 30-50%. But also at the same time, the company found it very difficult to continue taking students for attachment because of the returns that they say they were running a loss in terms of really overburdening themselves by taking students for attachment. So those who are supposed to go for attachment, I think they are also being jeopardized or threatened because they are some of them or most of them, they are most likely to defer their studies because that is the requirement before anyone proceeds to the final level of education. And the other thing, the cost of data. When the COVID-19 lockdown was introduced, those students were advised or encouraged to do their lectures online. It was very difficult for most of the students because most of them were thrown deep into the remote areas where there was no connectivity and also the access to data in terms of its cost. It was really heavy burden to the parents who were surviving on vending, and hence the vending was also suspended in that period. And we talk about the issue of access to services such as SRHR services. When you talk about female students, I think something that was very, very prevalent. The cost of sanitary pads, I think, came also as a shocker when students could not afford these basic needs because of the high price that was there in that regard.
This is Orlando.
Another issue also that hello?
Yes, I wanted to ask because we have a guest here, Ms. Richards Matutu, who was saying that they tried to help with sanitary wear in some area, but because they were not there, they found that the distribution was not done very properly. Does your organization also accept donations? And if there are people that want to work with you to help young women that want access to sanitary wear, how do they go about it?
Very much. So you know what? When we started the organization in the beginning, during the inception period, that was the driving agenda of providing a branded sanitary pad. And it worked very well. I'm really surprised that she faced some barriers. Our organization did very well in terms of a sanitary distribution. You know what we did? We rebranded that as sanitary pads, put some messages, peace messages, even right awareness messages on the sanitary pads. And even the university, I welcomed that kind of an initiative and advocacy. So we are more than willing to partner with any organization that will supply sanitary pads, mostly for students in tertiary institutions.
So, Randall,
I'm going to
or those that want to assist you, where can they get
from this? Okay, you know, when I go up and I'm going to tell you, the organization, I'm going to put it back. EO is +262-959-590. And I put it +263-775-054-755. When you want to find out our website, www.femalestudentsnetwork.org. That's our website. And we are also on Facebook. They can also message in whatever communication they want to make to the organization.
Okay, thank you so much. I'm going to just hold you there because we'd like to also play a message from one of the female students that's actually under your organization. and what she says she's facing currently. So I'll let you go for now, but I'll come back to you. Thank you. Nando vangavari kutaurawo ivo pamusoro pezvinoita sangano ravo asi pane mumwe musikana wechidiki ari pasi pesangano ravo awanikwa iye achitiudza kuti pane zvavanga vari kusangana nazvo munyaya yekuti vari kuzvikoro ikoko sevanasikana vechidiki regai timbonzwa kuti ari kuti chii musikana uyu wechidiki.
Ini ndinonzi Daphne Matereke, ndinoda kutaura pamusoro pematambudziko atakasangana nawo sevana vechikoro maererano nenguva yatiri ino yeCovid. Dambudziko guru richiva kufirwa nevabereki. Vamwe vakafirwa nemubereki mumwe chete, vamwe ndivo vakafirwa nevabereki vese. Zvinova zvakakanganisa vana vazhinji, nekuti kune avo vane vadiki vane vanin'ina nehanzvadzi, zvakavapa kuti vapfeke mabhachi ekuva vabereki kuitira kuriritira ava vari kumashure. Zvaiitwa nababa, zvaiitwa namai, kana zvaiitwa nevabereki vese, semwana ndakange ndapfeka bhachi rekuti ndiriritire vana vamai vangu vasashayi.
Zvii zvimwe zvanga zvakatarisana nevanasikana vari muzvikoro panguva ino yeCovid-19?
Semwana musikana ende tichitarisa mutemo wekuti mabasa, vamwe vabereki vazhinji vakamiswa mabasa, kune avo zvichienderana futi nomutemo wakange waiswa kuti vashandi vanofanira kudzorwa pamabasa. Saka pakudzorwa pamabasa apa kuti ini ndikwanise kuchengeta vana vamai vangu, hakusi kwese kwandaiwana basa rekuti ndaienda ndoti ndiri kutoshanda kupinda muhofisi. Saka nekuda kwaizvozvo, nekuti ini ndiri kufanira kuchengeta vadiki vari kumashure kwangu, semwana musikana vamwe taimanikidzwa kusvika pakuita chihure kuti tikwanise kuwana mari, nekuti ndiyo yanga iri nzira iri nyore chaizvo kwazvo kuti ndikwanise kuwana mari nokukurunyidza. Saka zvakatifosa, zvakatimanichidza izvozvo kuti tiite chipambi kuti tikwanise kuchengeta vana vamai vedu.
Zviiwo zvinoitwa zvamungati zviri kutarisana nevanakomana?
Kuvakwana kuri kuvakomana, vakomana nekuda kwokushayikwa futi kwemabasa, nekuti COVID iyi haina kungokanganisa vana isu vana chete, asi yakakanganisa kunyange nemamiriro enyika. Kushayikwa kwemabasa kwakaita kuti kana kuri kuvakomana vatange kushandisa zvinodhaka, chinova chinhu chisina kunaka, chekuti hachisi chinhu chinonzi chinopera kana zvikoro zvavhugwa, chinhu chekuti chero mwana zvikoro zvavhugwa anogona kuendera mberi achingoshandisa zvinodhaka izvozvo.
Ko, panyaya yemaattachments evana vechikoro vanenge vari kuda kuti vaende kumaattachments yakamira sei? Zvii zvanga zviri kutarisana nyanya nevanasikana vanga vari kuedza kuti vaende kumaattachments aya?
Nevakange vachienda pamabasa maattachments vaive mugore rechitatu, mabasa akange asiri kuwanika nekukurumidza. Saka zvekuti nekuti tinofanira kuita gore uri kubasa wozodzokera kuchikoro, tikatarira ike zvino kune vakazowana mabasa aya tiri kuita iri mwedzi kuti ungoti ndainda hangu kuattachment, nekuti mabasa acho akange achinetsa. Zvinova izvo kuti wakamirira kuvhurope ipapo kwekuwanikwa kwebasa iroro uri pachikoro, unenge usina zvimwe zvinhu zvekuita. Kana ari tichitaurira futi maererano nekudzidza, kudzidza kuzhinji nekuda kwokuti panga paine kuvharwa kwenyika, kudzidza kuzhinji kwaitwa pamafoni. Ende sekuziva kwedu havasi vese vabereki vane mari, vane zvikwanisiro zvekuti mwana akwanise kunge aine foni inoindawo ipo pamawhatsapp kuti akomini ataure nevamwe. Saka nekuda kwaizvozvo vana vazhinji vakarasikirwa nedzidzo nekuda kwokuti havana zvikwanisiro zvacho zvaivaitawo kuti zviri kuitawo vamwe na iyo vange wali pakati pe wamu ipako wachiende wangiri nekutita kwa saka COVID yaka tikanganisa zvikuru sevana endi yaka kanganisa kunyange nema fungiro edu chaiwa chaiwa kune kunedzekana takava nekunedzekana mupfungwa kune avo vaive nenge kutapurira mitoro vaikwanisa kutaura kuudza vamwe vachibatsirwa kutakura mitoro yavasi kune vamwe vakange vasina vazhinji pamwe vaitosvika pakufunga zvekuzviuraya kuri kunedzekana nekugumira kuti otii nokuda kwenguva nenguva yaakange apinda nekuda kwezvinhu zvaakange asiia.
So we're hearing there from a young student, Daphne Mabeteka. She's just sent a voice note talking about what she's facing as a young student. She's saying that, you know, some of the young students have actually gone into prostitution, while the young men in the community have now resorted to drugs. And she said some of the young students are also taking their own lives at the toll of COVID-19 and not being able to get attachment or things like that.
Emakishini lakwezinye indawo njalo ukuvalwa kwelizwe besokusenza ukuthi bengasasebenzi okweneleyo amahola eneleyo kathesi ungathini ngalolu daba
Previously, when we talked about the sanitary pads and your difficulties in getting them to Zimbabwe because of the lockdown, how easy is it to get the sanitary pads? Do you approach the donors or is from Zimbabwean women who are part of your organization?
Okay.
Yes, ungakufaka njalo ngesindebele ukuthi kahle kahle liwathola ngapi, lizithola ngapi impahla lezi zokuthi abantombazana gcike ukuthi lizithumele ekhaya.
Njengesihlangano
going back to the issue of the relaxed COVID regulations, Martha, are we going to our next guest?
Yes, we're going back because we've got only 3 minutes left. We are going back to my evaluation.
Okay. Yes, we'll stay on the line, Matutu. We'll come back to you to say your last word in a few seconds.
Yeah, I'm just going to keep her up here, then she can say the last words. But
oh. I ever nice Mutati Pomas being a COVID-19 But
okay, maybe your last word in English, if people wanted to assist your organization or to find out about it, where do they find you?
Okay, they can get in touch. They can go through our website, www.fimostudentsnetwork.org, or they can get in touch with us at +2633724 any female student, you know, any young woman, any woman, rather, is something that is a priority and obligation. I think that will be our first port of call before we talk about any other thing. The financial support to enable to ask for to do the rapid response and also respond to issues of GBV, issues of rape to our female students. I think something that is really required because most of times our female students end up not reporting these e-cases because they are, you know, disadvantaged in terms of the economic empowerment as compared to the perpetrators.
Thank you so much, Esther.
Yebo ke sibonge umhlonishwa wethu, unkosikazi Evanice Monanjo. Usinike lapho lokugcina ke inkosazana Victress Matutu ukuthi abafuna ukulincedisa ke ngama sanitary pads lawo bengalithola ngapi. Sikunika nje umzuzu owodwa less than 1 minute.
Ngiyabonga. Inhlangano yezezimbokodo iyaqhubeka ngokuthi isikole yama-sanitary pads siwadinga kulazo zakubani. Into esidinga kakhulu okwamanje ukuthi sithole imishina le yokwenza ama-sanitary pads lawa amantombazana mabawasebenzisa basebenzisa wawashisa wasebenzisa ukuze singabi sokuthi sibuyela siyaukhitha ama-sanitary pads. Kodwa funa kokukhona noma iwona lama-sanitary pads Yabatina, Chavez, the people of the Atalagala, the department of 0000.
to today, she says they're actually also looking for machines so that they can make reusable ones.
We'd like to take this opportunity to thank our guests who were here on the show with us. We had Mrs. Evanice Monando of the Women's Coalition of Zimbabwe, but tonight she was speaking wearing her other hat as the head of the Female Students Network Trust. And would also like to thank a young student who is a member of the Female Students Network Trust, Daphne Maveteka, who came to share with us some of the issues that young students have been facing, especially female students as well as male students during this COVID-19 pandemic. She shared on how young students are now being forced at some time to go into prostitution and the male students resorting, some of them, to using drugs. Due to the current prevailing economic environment, also exacerbated by the COVID-19 pandemic. Over to you, Star.
Yeah, lati sibonge unkosazana Debra Mukasa wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, kanye lo nkosazana Beatrice Mathuthu wenhlanganiso yeZim Imbokodo. Sithi asidibaneni njalo ngeviki ezayo ngohlelo olufanayo lapho esicubungula isiphathelane labesifazana.
Thank you to all our guests and those that were listening to us on this program. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye saying let's meet again tomorrow on Let's Talk Ngati Kurukurei. Tinotenda vese vangavari pano pachirongwa chedu che Women's Round Table apo tinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu. Have a very good night.